Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri gumiguru 1, 2024. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinezviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanhu vakawanda munyika kusanganisira vemabhizimusi, vanotakura vanhu nemotokari pamwe nevanotengesa mumigwagwa vari kuramba kutambira mari yemunyika yeZimbabwe Gold kana kuti ZIG. Vamwe vechidiki vari mune zvemabhizimusi uye vanotambira mari yemunyika yeZIG semuhoro vanoti zvinhu hazvina kuvamirira zvakanaka zvichitevera kudonha kwakaita mari iyi simba vhiki rapera. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vari kutarisirwa mangwana kuparura urongwa hwemamiriro ezvinhu munyika kana kuti State of the Nation Address. Iyi ndiwe mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vanhu vakawanda munyika kusanganisira vemabhizimusi, vanotakura vanhu nemotokari pamwe nevanotengesera mumigwagwa vari kuramba kutambira mari yemunyika yeZimbabwe Gold kana kuti ZIG vachiti havana chivimbo nayo. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Mumwe anoita basa rekutengesa zvekudya muchinhoi muzvari Masirini Gomba vanoti havasi kutambira maZIG nekuti vatengi vari kushandisa mari yekunze mukutenga zvinhu zvavanoda, havasi kuda kuchinjwa nemaZIG.
Sevanhu vanotengesa maZIG tinoti pari zvino zvine kuchinja chinja kwava kuti akutonetsa kuti timashandise, kuti vanhu vari kumaramba kana kuda kuchinja munhu chinja timaramba, saka isi maZIG tatoti zeno.
Dambudziko rakatarisana namuzvari Gomba riri kusangana nevanotengesa mumigwagwa vakawanda. Mumwe mutyairi wemotokari dzinotakura veruzhinji vatinotenda chizhanje vanoti havadi kutambira maZIG nekuti anovanetsa kuti vashandise kutenga mafuta emotokari ayo ari kutengwa nemari yekunze chete.
Nyaya iri kuitika ndiye kuti zvonizvo maZIG ndakaripiwa kana ndichada kurichinja kuti ndiriite kumaUS kuti ndikwanise kutenga petro pamafuel station.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda neGimri Capital vaGilbert Mponda vanoti hapana chinoshamisa pakurambwa kweZIG nekuti vanhu havachisina chivimbo naro.
Izvozvo zvinokanganisa yatinoti confidence muZIG yekuti vanhu havazonyanyi kutenda mariri ZIG. Vanenge vatoti ZIG handiride mangwana rinomuka raita se raderera mutengo, saka inini ndikangwana maZIG ndakutomhanya nawo kublack market kunochinja kuti ndione maUS dollar. Izvi zvinoramba zvichiti mutengo weZIG uramba uchiendera pasi.
Vanoongorora nyaya dzezveupfumi vakazvimirira vamasimba kuchera vanoti kurambwa kweZIG zvinoreva kuti vasingatambire madhora ekuAmerica vachararama upenyu hunorwadza, sezvo vanenge vomanikidzwa kutsvaka mari yekunze pamukoto kuitira kuti vakwanise kutenga zvavanoda muupenyu hwavo.
Kurambwa kweMaZIG kunoreva mbona mbona kuvanhu nekuti vakumanikidzwa kutsvaga mari dzekune dzimwe nyika dzavanenge vasingakwanisi kutenga kuti vange vachikwanisa kurarama. Saka zvichadzikisira raramo yevazhinji, tashungurudza vazhinji vasingatambire mari dzekunze kwenyika vatinoziva kuti ndo vakawanda.
Mushandi mukuru muhofisi yezvekubudiswa kwemashoko muZANU PF vafarai marapira vanoti kudonha kwakaita ZIG hazvishamise nekuti ndizvo zvinoita mari yose, vachiti inokwira nekudzika uremu nguva nenguva.
Harina kuva ndozvinoita mari kuti inoda kufluctuata teveiodola zvinopembedzwa neyokumbotie harinorambiranamira panzvimbo 1 ozoenda kunzvimbo mari pakani isu kutaura isu ZIG richabudirira richakunda nekuti zviri kuvhunduka vana zviri kuvhunduka ndomafambira neta mari.
Vamarapira vanoti vanhu vanofanirwa kuziva kuti Zigi hapana kwariri kuenda uye ndiyo mari yemunyika.
Isu kwevarapira hatitangi chinhu. Saka vanoona sekuti Zigi richakundikana vanenge vachizvinyembera havo vari mukuba dzavo, asi chiiototi Zigi rakatouya
hatina kunzwa divi rebazi rezvemari sezvo mbozhanhare yegurukota rezvemari vamuturi mwive yanga isingapinde. Ukuwo munyori mubazi iri vaGeorge Guvamatanga vanga vasingadavire mbozhanhare yavo. Zvimwe chetewo nagavhuna webhanga guru renyika vaGeorge Mushayavanhu vanga vasingadavire mbozhanhare yavo. Bhanga guru renyika rakazivisa svondo rapera kuti rakaparura hure. Bhanga guru renyika rakazivisa svondo rapera kuti rakapungudza huremu hweZigi nezvikamu 44 kubva muzana, izvo zvakakonzera kukwira kwemitengo yezvinhu munyika. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Vamwe vechidiki vari mune zvemabhizimusi uye vanotambira mari yemunyika yeZigi semuhoro vanoti zvinhu hazvina kuvamirira zvakanaka zvichitevera kudonha kwakaita mari iyi simba vhiki rapera. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera ari muHarare.
Mumwe mugari wemuHarare wechidiki vaVuso Mhlanga vanoti havaoni bhizimusi ravo rekutenga nekutengesa richibuda mumukanwa mamupere marakandwa.
Tichikonsidha kuti zvounenge waorder kana kuti zvounenge waproducer ndiitika neselling price unenge wakutofoswa kuti uadjuste kuti usute zviripo, zvinova zvinozopedzisa zvakuti tikwidze mitengo yezvinhu zvetinenge taorder kana kuti zvetinenge taproducer. Saka nekudaro zvinotoafekta mafambiro ebhizinesi redu, ende vanhu vanobva vamira vachiti isitachaita kutanga nemutengo wakadaiwo. Saka nokudaro zvakatiafekta zvisingaite, ende uyezve kwetichange tichinoorder zvinhu zvedu izvi tichaonawo kuti mitengo inenge yakwirawo futi.
Havasi vaMhlanga chete vari kuchema, sezvo vamwewo baba vechidiki vaPride neKati vanoshandira imwe kambani huru munyika inogadzira zvimwiwa asi havasina kuda kuti idomwe nezita iyo inovabhadhara chidimbu chemuhoro wavo nemari yemunyika, vari kuchema kuti vachekwa nerakagomara.
Nematambirisiro andinoita kubasa kwandinoshanda tinopiwa 60% yeZig, and then Zig racho kuti ndizowana maUS cover zvinhu zvinoda maUSD kunge marentals, then autofoswa kunochinja mari yandienda tambiriswa kukambani yemaZig iyoyo ne25 ndovanoichinja ne40. Saka ndinenge ndakakuvara nekuti ndeitambira half salary.
Asi havasi vese vechidiki vari kuti vakandwa mumoto neRBZ. Melissa Mundwa anoita basa rekugadzira makeke muguta reGweru anoti hurumende yagona chose kuti dhora riratidze uremu hwaro chaihwo.
Muchaona kuti value yeZigi public market yenge iri pa25 asi kuhurumende iri pa14. Saka kuzosvika ku25 kwazoitwa neRBZ is to try and catch up nereality yezviri kuitika muekonomi. But I think zvakakosha kuti kublack market uko vanhu vasabve vamhanyidzana nekukwidza rate zvekare.
Kunyange Zigi riri kushaya simba zvakanyanya muchinguva chichangodarika, gavhuna webhanga reRBZ vaJohn Mushayavanhu vakaudza Studio 7 kuti mari yeZigi yaive yatambirwa nemaoko maviri neruzhinji rweZimbabwe.
Zigi imari yatambirwa nekuti vanhu vanga vatambura nenyaya yechenji. Vamwe vaiti vachikura makombi vonzi bhadharai muri vaviri vaviri muzoonana ikoko, asi nhasi zvanga zvaanyore.
Kubva pakaparurwa Zigi muna kubvumbi wegore rino richitsiva Zimbabwe dollar, mari iyi yaingodonha simba zvishoma nezvishoma kusvika RBZ yazoderedza uremu hwaro vhiki rapera. Asi kunyange zvakadaro, wechidiki anoongorora nyaya dzemabhizimusi uyewo ari mukuru wekambani yana Chipanga Mazano mune zvemabhizimusi yeM&J Group vaJeremo Nyazungu vanoti vechidiki havafaniri kurasa tariro nematanho akatorwa neRBZ.
Saka zviri kuitika vanhu vechidiki vari kuluza capital, vari kuluza zvakawanda, asi ndinoti ngatisarase mbereko nekufihwa, ngatirambei tichishanda nekuti tichiseenza hazvina kutanga nhasi. Iya currency I think H6 yaiswa nehurumende yeZimbabwe ichiedza kuti tigadzirise uremu neudzamu hwemari yedu yemuZimbabwe. Nevechidiki ndinoti ngatirambei takashinga.
Nyanzvi inoongorora nyaya dzeupfumi uye vachidzidzisa pachikoro chedzidzo yepamusoro cheUniversity of Zimbabwe, Dr. Nyasha Kaseke vanoti danho rakatorwa neRBZ hariiti kuti vanhu vagamuchire mari yeZig.
tureva ari kumhanyisa hafa kwanisa kuibata nokuti iri kumhanya nespeed yakadarika yavo ende ukatotarisa izvozvi pamasvondo mazika achateera pachange pane dambudziko vanhu vachiramba kubvuma mari yedu yemuno muzimbabwe nokuti vari kuti haisina uremu hwavaitarisira
muzimbabwe vechidiki vakawanda havana mabasa ekubayirwa chitupa asi vanozviitira mabasa emaoko ndakamirira studio 7 ndiri muHarare ndini Tobias Mudzingwa.
Mutungamiri wenyika vaemarson Munangagwa vari kutarisirwa mangwana kuparura urongwa hwemamiriro ezvinhu munyika kana kuti State of the Nation Address. Akandeke chipiri vamunangagwa vachiita urongwa hwakadai kubva zvavakunda musarudzo dzegore rapera dziri kunzi nevanopikisa dzakabirirwa zvemhando yepamusoro. Mutungamiri wenyika vari kutura mashoko panguva yeupfumi hwakananga kumawere mari yezig ichishaya simba uye vanopikisa vakawanda vari mutirongo. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata vanokokera Zanu PF mudare reparamende vapupuraito garepi.
Segaroziva kana mukuru wenyika achiuya kuzoita State of the Nation Address kuparamend, tinotarisa kuti urongwa hweagenda yatinoti legislative agenda hunobva hwaturwa ipapo isu samaparliamentarians tochitora kubva ipapo tichigadzira mashandiro atichaita musession iyoyo. Saka chinhu chatinotarisira zvikuru uye any member of parliament anenge akatarisira
nechikonzero chei,
nekuti ndozvinotiratidza kuti urongwa hweekonomi hunenge hwakamira sei, masocial services, a lot of other infrastructural issues zvinobuda mitemo yatichange tichigadzira nguva iyoyo inenge ichitevera panenge paita State of the Nation Address. Zvese izvozvo zvinobuda ndozvinozotipa mukana wokuziva kuti tinoshanda sei tichienda kumberi. Saka tinenge tichitarisira izvozvo zvakanyanya uye tinovimba kuti kana zvabuda tinoenda kundoudza vanhu kwatinobva, members of the public, kuti president vati tichange tichishanda takanangana nedirection iyi.
Sei izvozvo zvakakosha Honorable Togarepi?
So that tinowana feedback kubva kuvanhu yatinozouya zvinhu zvakare nayo kuparliament zvotipa mashandiro edu semamembers of parliament savamiriri vevanhu.
Makore apfuura tinomboona pachiitika bata murefu bata mupfupi imo muparamende omo vanopikisa vachinetsana nemive ZANU PF zvakamira segore zvino.
Tinenge tiri tose all representatives of the people, mamps vose vamasaidzi vose okuopposition nesu tinenge tiri tose, patichatoita motion takatowirirana nerimwe saidi reparamendi redu yatingati vekutriple c varimo muparamendi kuti vachangewo vachidibheta, katingati vachange vachisekonda notion yatinenge taakuzodibheta kuti tichibudisa nokupenengura izvo zvataurwa napurezidendi kuti zvinorevei uye isu sebandiko reparamendi zvii zvatinotarisirwa kuita.
Vanga vari vanokokera ZANU PF mudare reparamende vapupuraito garepi vari parunhare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Sezvo tichitema tisina divi ratakarerekera, Blessing abatawo nhengo yebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vari kuchikwata chinotungamirwa navaJameson Timber vaShakespeare Hamauswa vachimirira Warren Park mudare reparamende.
State of the Nation Address inopa mukana vanenge vachitungamira panguva iyoyo kuti vatsanangurire ruzhinji rwavanotungamira, ruzhinji rweZimbabwe, kuti nyika pari zvino yakamira sei, yakagadzikana here, upfumi hwenyika hwakamira sei.
Ko kana veruzhinji vaine zvichemo,
kana paine matambudziko anenge aripo, kana paine mibvunzo inenge ichibvunzwa nevana veZimbabwe, ndo patinenge tichitarisirawo kupiwa minduro nevanenge vachitungamira. Saka samangwana isu vevanotsigirawo hurumende yejekerere iri kutarisirawo kuti nerimwe remazuva ichange ichitungamira, tikutarisira mutungamiri wenyika kuti vange vachitiudza kuti economic crisis iripo, kusagadzikana kweupfumi kuchagadziriswa sei.
Mungapa mwenzaniso wematambudziko acho here atarisana nenyika?
Makaona VRBZ vachiita devalue ZIG, iro richinzi ranga riri begged negod. Tiri kutarisira kuti ruzhinji rweZimbabwe rwose rwakatarisira mhinduro iyoyi kunyanya kuti chiichi chiri kumboitika, kune here mareserves acho iwayo, zvii zviri kufamba sei munyika kana tichiti mari yedu iri begged negod. Ko sei iro gold raakuma $80 per gram, iro ZIG redu riri kuramba richidona? Ndo zvinhu zvakanyanya nyanya kukosha zviruda kuzikanwa nevana veZimbabwe.
Asi matambudziko amadorongodzo aya anga agadziriswa sei chaizvo?
Isu tiri kutarisirawo kuti kana zvinhu zvasvika pakaomesesa, mutungamiri wenyika anogona kutiudzawo kuti veduwe, nyika yaoma iyi yakuda mushandira pamwe, yakuda muonera pamwe, yakuda kuti vana veZimbabwe vagare pasi vataurirane. Sati tichitarisira kunzwa kuti mutungamiri wenyika vane urongwa here hwekuti vaite inganzi all stakeholder engagement, yekuti vataurirane nevose vemapato anopikisa.
Vanga vari vanomirira Warren Park mudare reparamende vaShakespeare Amauswa veCCC vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Gurukota rinoona nezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vaendeswa kumatare edzimhosva nechimwe chikwata chebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change chiri kuda kuti vasape mari inopiwa mapato anenge ava namavhoti akati wandei musarudzo pasi pemutemo wePolitical Finance Act kune vari kuzviti ndiwo munyori mukuru webato reCCC Vasengezo Shabangu. Mari iyi inonzi inodarika $1.5 million. Gurukota rezvemitemo vaziyambi ziyambi havana kuda kutaura kuti vachapa mari iyi kunaani sezvo paine zvikwata zvina zveCCC zviri kurwira mari iyi. Hatina kukwanisa kubata vaNcube kuti tinzwe divi ravo. Vashavangu vanga vasiri kudayirawo nharembozha yavo. Asi mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reAll Hands on Justice vaKennedy Masiye.
Kana nyaya yaenda kumatare, especially yatukunzwa kuti inenge yaenda ku High Court, zvino dependa nekuti yaenda yakamira sei. Kana iri agent chamber application, then zviri kuitika zvokuti kuda maybe mari yakuda kuti va ichi disbase wazofaa kumira, depending ne order yaanenge akaisa vachikumbira wadare kuti zviye zvichiitika. Kana iri court application zvekare, pano kwasa kuitwawo zvekare an interim order yokumisa kupiwa kana kudisbase kwemari, zvichienderana ne kuti nyaya dzacho dzofa kuzvichitongwa rini ende zvese zvakamira sei.
Mungatitsanangurirawo kuti pamutemo mari idzi dzinofambiswa sei chaizvo uye dzinopuhani?
Inowazopuhwa political parties anenge akawana atingati mavotes akati kuti ya mu my elections anenge akapera, like the last elections. Apa tinoona kuti ma political parties muZimbabwe iko zvino ano qualify kuva achipiwa mari ya ECCC ne ZANU-PF.
Asi zvingabatsira here kuenda kumatare kune chimwe chikwata cheCCC chinoonekwa sechinotsigira vachamisa navatimba, nekuti hatisi kuona kubudirira kwavari kuita kumatare?
Panguva yataona yapfuura iyi tiona kuti hurumende kana yasvika panyaya yakadai so inowanzopa kana kudisbesa mari idzi kune yatingati maweaker sides emapolitical factions. Kuna na 2005 I think mari yakapuwa vaWashman Ncube, avo vanga vafomawo zvekare bato ravo raipikisana ne bato raidiwa nevanhu, and takazoonawo zvekare makura apfuura ichipuwawo vamonzura, avo vaive vane vanhu vashoma tichitarisa panyaya dzemafunctions, vachamisawo zvekare vachizonyimwa.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reAll Hands on Justice vaKennedy Masiye vari parunare kuTexas muno muAmerica naBlessing Zulu Studio 7. Direct from Washington. Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mumwe mukuru mukuru muhurumende yeAmerica anoti Iran iri kugadzirira kukanda zvombo zvemuchadenga ichirwisa Israel. Mukuru mukuru uyo ataura asingade kuzivikanwa ayambira kuti pachaita njodzi huru kana izvi zvakaitika achiti Amerika iri kutsigira zvakasimba gadziriro dzekudzivirira Israel. Amerika yatemera zvirango nhasi kuchikwata chevechidiki chinopfurikidza mwero cheHilltop Youth chiri mudunhu reWest Bank riri pasi peIsrael, icho chikurwisa zvizvarwa zvePalestine nekuparadza midziyo yazvo. Makateerera kuStudio 7 tichitepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America muWashington DC. Musarudzo yemutungamiri wenyika muAmerica, vativedzeri vevari kukwikwidza musarudzo vaJD Vance navaTim Walz vari kusangana kuti vachaita. Mutori wenhau weVOA Scott Stearns anotarisa zvingatarisirwa pachasangana vaviri ava muNew York. Munyaya yamunoverengerwa neni Jonga Kandemiri weStudio 7. VaTim Walz navaJD Vance vachasangana paterevhizheni kwemaminitsi makumi mapfumbamwe mangwana paine vakokeri vaviri asi pasina veruzhinji. VaVance ndisenata weAmerica mudunhu reOhio vachikwikwidza pamwe chete navaDonald Trump. Vanoti gakava iri mukana wekuratidza kuti Republican Party inovandudza sei upfumi nekuchengetedza miganhu yenyika.
It's an opportunity for me to get to tell the American people how I think we can make their lives better and how Donald Trump's policies.
Uyu mukana kwandiri wekuti ndiudze vanhu vemuAmerica zvandinofunga kuti chingaita kuti upenyu hwavo huve nani, nekuti urongwa hwaDonald Trump ungaita kuti vabudirire sei, ungaita sei pasi rose rive nerunyararo nekuchengetedza miganho. Kana taita zvose izvi tinokunda.
Wawald ndi gavhuna wedunhu reMinnesota uye vari kukwikwidza pamwe chete naamai Kamala Harris. Vanoti veDemocratic Party vari kutarisa zvizvarwa zveAmerica zviri mumabasa unove musiyano nevavari kukwikwidzana navo.
Like all regular people I grew up with in the heartland, JD studied at Yale, had his career funded by Silicon Valley billionaires.
Sevanhuwo zvavo vose vandakakura navo mudunhu redu, JD Vance akadzidza kuYale. Akabatsirwa kutanga basa rake neshoroma dzekuSilicon Valley. Akazonyora bhuku rakatengwa zvakanyanya raishoropodza vanhu ivavo. Handizvo zvinorehwa neupenyu wevanhu vari pakati pevapfumi nevarombo. Regai ndikutaurire hama dzangu, ndanonokerwa nekuita gakava naye.
VaVance vakambove munhu aishoropodza vaTrump pane imwe nguva, asi vakawana rutsigiro rwokuti vakwikwidze musarudzo yaseneta kubva kune vaimbove mutungamiri wenyika ava. Asi VaVance vakazotsamirana nekurudziro yavaTrump yekutungamidza America kutanga.
Enemies and a lot of Democrats call us populists like it's something of an insult. But if being a populist means being on the side of working.
Iye zvino vavengi vedu neveDemocratic Party vakawanda vanotishevedza sevanhu vanorwira varombo sekunge vanotuka. Asi kana kurwira varombo kuchireva kuve kudivi revashandi pane kuve kudivi revapfumi vane simba vakamora upfumi kubva kune vari pakati nepakati vachitiisa muhondo dzekunze dzisina maturo kubva nditambirei.
VaVance vachangobva kuudza vatungamiri venyika dzemuEurope kuti vanofanirwa kubhadhara zvakawanda kubatsira Ukraine kurwisa kupambwa kwaye neRussia. VaWalz vanoti VaVance navaTrump vanofanirwa kusiya utungamiri.
When Republicans used to talk about freedom, many of them actually meant it. They weren't going to turn their backs on our allies.
Apo veRepublican Party vaimbotaura nezverisununguko, vazhinji vavo vairevesa. Vakanga vasiri kuzofuratira vatinodyidzana navo. Vakanga vasiri kuzongosiya Ukraine yega.
Vafansi vanoti amai Harris vari kukuvadza zvizvarwa zveAmerica zvinoveva shandi vachitsigira vabva kure vari munyika zvisiri pamutemo.
What Kamala Harris seems to want to do is to give all the benefits of American citizenship to people who shouldn't even be here, and that's going to bankrupt this country.
Zviri kuda kuitwa naKamala Harris ndezvekupa zvese zvinouyiswa nekuve chizvarwa cheAmerica kuvanhu vanofanirwa kunge vasitori munyika muno, nekuita kuti zvisave nyore kuti vanhu kwavo vanokwanisa kutenga imba, kukwanisa kutenga zvekudya, kuti vabatsirwe nemari dzemuchikandikere.
Wawalts vanoti basa ravaTrump mune zvemabhizimusi nemune zvematongerwo enyika zvinoratidza kuti vari kungotsvaga vanhu vakapfuma saivo chete.
Rig the economy for those at the top and screw the people at the bottom.
Kusimudzira upfumi kune avo vari kumusoro vachiomesera vanhu vari pasi. Mitengo yezvinhu zvenyu inoramba ichikwira. Vakavandudza mutemo weAffordable Care Act nekuti dzosera kuchinyakare. Vakadzikisa mari dzamunopiwa dzemudyandigere dzesocial security nemedicare. Zvinova zvinhu zvinoita kuti amai vangu vapinde muurombo.
Ndiroga akavari kupedzisira pamberi pesarudzo yemusi wambudzi 5, apo sarudzo dzevanokasika kuvhota dzatove pakati mune mamwe matunhu. Iyo yanga iri nyaya yabva kumutore wenhau weVOA Scott Stearns, yamaverengerwa neni Jonga Kandemiri weVOA Studio 7. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
Deno ari madzisha nevanhu pamwoyo aidziramba mota idzodzo nokuti hadzina zvadzinoshanda. Iko zvinoona after 5 years opuwe mota inenge yafe chirudzi mota iyeyo. Zvinoreva vamwe nhema zvokuti kwanzi dzinoiti dzishandiswe kuita ambulance. Ivo anoenda kumagirlfriend nadzo havakomananga risadaro. Nyika ine nzara, nyika ine vanhu vanotambura. Kwete kuti miite mbudzi inodya payakasungirirwa. Nemadzishe modaro hamuoni kutambura here kuri kuita vanhu. Vakomana musadaro vakomana. Gore ndinyakuzi harizi pakaze rimwe. Zvinhu zvichachinja izvi. Munozova makamira papi imi madzishe minootsinya hwakadaro kufanana namunangagwa ari kutonga.
Musei pastudio 7 ndinonzi Madzingira Musoni. Chondinedza muzinyi nyika ino yeZimbabwe ndechekuti gore negore nyika inowana kuma 30 tons egold. 30 tons. Kuti last 15 years tofanga kuita kudosuma 400 tons egold. 450 kana kudarika. Saka mari yedu yaifanira kubhekewa negold inopfuura 20 of tons vakataura. Otherwise tingada ichibheka mari yedu ne 200 kana 300 tons egold. Topega tofixa so that rate haichainji. Tuse na mama currency wazo zemauti currency system kana kuti basket of currency zvobva zvasiiwa. Tonyazo shanda nemari yedu chinda zvinoita dzimwe nyika. Saka zvinoshamisa kuti gore negore vachiona matani akawanda kudai gold. Gold yachiri kupi yakaitii? Pano mumwe munhu anofanira kupindura mubvunzo yakaita souyu.
Pastudio 7 makadini makasimba hivi. Nevamwe vanhu vane pfuma yavo yakachena isina uri mukati. Vakumhanyira kundopuwa mari nemota ndiana kuti neuchivayo. Avo vakaita uori hunotyisa hutora mari yenyika. Ega, kudziya moto yembavha newe haungashaiwiwo chipomerwa ipapo. Zekiita ibasa, basa ndiroi. Weshe vakapuwa mota ndiwiki nechivayo. Zeki, ndiwo basa iri. Apa pangamboshaiwe chipomerwa ipapo wako. Hamuna kuona here vana Thomas Mafumo? Vanhu vakuru vakaramba kuona kuzira kuti no, mari iyi haina kuchena iyi. Iyo haingaiti mari yakachena. Mazikomo nemakomo emari aivhipi? Zeki, basa ndiro riri. Batai munhu.
Pastudio 7 makadi. Pastudio 7 ese vashamari vese vanangoma Jonga Blessings natete mavhe. Ndachikumbirawo kuti uyo moti persistence gwanyanya uyo ngachibuda achitaura mashoko ake aya ekudefenda Ziggy. Ziggy ronzi ramapepa rekuinda richidonha value. Ngachibuda achidefenda timu wekutiezvi wakutaura kuti kudii, nekuti waratidza kuti waipika naro achiti ndiyo karenzi nesimba zvingabvenda ifi yakadonha because yakabikwa negoridhi. Zvino ngachibuda achidefenda persistence gwanyanya kuti goridhe riya zvarava kudonha. Unotiwo kudii nazvo? Tinoda kuva achitaura persistence gwanyanya.
Tinotenda vateereri musakanganwa wachirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM. Anokuonekai nemufaro. Ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndekusiyai mina Gibbs Dube.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.